zvakanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu kukadzi 12, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwewo kuti munokwanisa kutiona paFacebook page iko zvino tichitevenyura mukaenda papage yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
USouth Africa hakuna subsidy yesadza nekuti vanhu vacho vaende kumabasa. Nyika iri kuima ichiguta, saka munhu wega ugara nemari yake zviri kuzvifambira zvakanaka.
Hurumende yowedzera zvakare mutengo wehupfu.
Manga ndipo vazhinji vari kunharaunda dziri kanyanyosara kuseri kwekuseri vatagara vaine matambudziko ekushaya zvifambiso.
Vamwe varayiridzi vokundikana kunonyoresa kuti vari pabasa sezviri kudiwa nehurumende. Mafashamu emvura ouraya munhu mumwe chete kuBhinga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Sakati.
Sangano rinomiririra tinodzokorora zvakare. Bazi rezvemari razivisa kuti mutengo wehupfu wave kuwedzerwa zvakare kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi. Mutsamba kuvatori venhau, bazi rezvemari razivisa kuti hupfu hunofanira kunge huchitengeswa hwakaderera, asi zviri kunetsa nekuti hwave kutengeswa pamukoto zvopa kuti hurumende ide kuona kuti zvingagadziriswa sei. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa gore rino sezvo vanhu vanosvika mamiriyoni masere vachida rubatsiro rwechikafu. United Nations inoti izva konzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera uye kutadza kutungamirwa kwenyika. Mukuziya nezvenyaya yekukwidzwa kwehupfu iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa zvidzidzo zvepamusorosoro paNelson Mandela Metropolitan University.
Saka tikanga tingori patira pekuti tiri confused, tinoindicate kuenda kuright, totenda kuenda kuleft, nyika haibudirire. Saka hatifunge kuti hurumende inokwanisa kugadzirisa nyaya dzesadza nekuisa subsidy chete. Chinongodiwa kuti vanhu vaende kumabasa, chinongodiwa kuti upfumi hwenyika hudzikame. KuSouth Africa hakuna subsidy yesadza nekuti vanhu vacho vaende kumabasa, nyika iri kuima ichiguta, saka munhu wega ugara nemari yake zviri kuzvifambira zvakanaka.
Saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Chekutanga ndechekuti kana ndichida kugadzirisa nyaya yechikafu kuti chinge chichiwanika chakachipa kuvanhu, hurumende inofanira kuparura chirongwa chekuti vanhu vakwanise kurima zvine uwandu kuti kwanise kuwana chibage muZimbabwe. Dambudziko ratinaro nderekuti tiri kutenga chibage kuLatin America kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana nekuEurope nekuti hatisi kukwanisa kurima zvakanaka. Chinofanira kuita hurumende kusunungura mitemo yavakaisa yatingati price control kuchibage kuti vanhu vawane kutenga chibage vakasununguka. Zvinokonzeresa kuti vamakambani vakwanise kusapota production yechibage zvakanaka sezvinoitika kutobhako. Hakuna macontrols, saka ndosaka fodya iri kurimwa zvakanaka. Chimwe chiripo ndechekuti panoda kuti paite land audit inopera.
Munorevei apa?
Pane makore anopfuura 10 tichingoita land audit, saka vasikukwanisa kurima vabude zvavo mumunda. Vane shungu dzekurima voenda kunorima kuita kuti zvikwanise kuti tikwanise kuita nyika iri kuzvirimira zvakakwana. Right now gore rapfuura iroyi takapedza mari inosvika $400 million tichitenga chibage kunze kwenyika. Mari ingadai yakaenda kunotenga zvimwewo zvetisikwanisi kugadzira muZimbabwe. Saka hapana nyika ingabudirira isikagoni kurima sadza chairo.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti varairidzi vakawanda pamwe nevamwe vashandi vehurumende vachakundikana kunge vaendesa zvinokwanisa kuti vazivikanwe sevashandi vehurumende kana kuti mabiometrics kuhurumende pachapera nguva yatarwa nehurumende yekuti vanofanira kunge vaita izvi. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vanoti gore rapera sangano ravo rakanga rakumbira hurumende kuti iise vashandi vanopinda muzvikoro ichitora umbowo hwemunhu uhu, asi hurumende chayakangoita kuwedzera nguva yechirongwa ichi. Bepanhaure Herald rinotiwo gwaro rakanyorwa nemunyori bazi rezvevashandi nemabasa vaJonathan Utaunashe richienda kuvashandi vehurumende vese rakatara musi wa28 mwedzi uno wakukadzi sezuva rekupedzisira kuti vashandi vese vehurumende vange vanyoresa. Gwaro iri rinonzi riri kutiwo anenge asina kunyoresa zvakare pasi pechirongwa ichi haazokwanise kuramba achitambiriswa muhoro wake. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pachikumbiro chekuti iise vashandi muzvikoro vanononyoresa varairidzi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure.
Vanenge vashingirira kukwereta nekutsvagatsvaga kuti vasvike vari kusangana nematambudziko ekuaregistra anoramba achivadzivisa kuti vatadze kukepchiwa data ravo zvakakwana, zvinozoita kuti vaite sevanhu vanoramba asi vasiri kuramba. Chatinoramba tichikurudzira kuhurumende ndechekuti isanakirwe nekunyora magwaro ekushishidzira vashandi vayo, asi iite kuti zvirerukire vashandi vayo kuti vakwanise kukomplaya nezvainoda. Chatinotarisira ndezvekuti vangadai vaine chirongwa chekutodeploya vashandi vavo vachisvika pane mushandi wega wega vachikwanisa kupetsa data rake. Kana iri nyaya yekubvisa maghost workers nezvimwe, ndiyo nzira yatinoona inenge yakatosimba yekutosvika vanhu pabasa pake muchiona kuti aripo zvechokwadi here muchibva makepcha data rake. Zvainotibatsira kuti tirerutsire mushandi wacho nekuzokwanisa kunyatsotobvisawo zvomene maghost workers, nekuti mumwe anenge adori ghost worker anongogadzirisa mabiometric data rake roupdatewa oramba ari papei kuti asi asina kwaanozivikanwa kwaari kushanda ani.
Saka nhengo dzenyu dzinobata here musi wa28 February watarwa uyu kuti munhu wese anga aisa zvebiometric izvi?
Mangange kuvazhinji vari kunharaunda dziri kanyanyosara kuseri kwekuseri vatagara vaine matambudziko ekushaya zvifambiso zvatambodonongodza. Asi tinofanira kuti kune vamwe vanga vamboshingirira kugore rapfuura kwakamboitwa nhau iyoyo payakambotitaurikei, vamwe vakambomhanya-mhanya vaikagadzirisa, asi tichiri nevamwe vachiri kungotizivisa kuti havasi kukwanisa kubata zuva irori.
Avo vanga vari mutungamiri wetsangano revadzidzisi reATUZ vaObed Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau repa internet Resume Live rine nyaya yekuti rimwe bhazi reZupco rakabheuka zvakare kuBeatrice, Mashonaland East neZuro rikakuvadza vanhu 20 nevanomwe. Iri ibhazi rechina reZupco rapinda munjodzi kubva musi wa28 zvita gore rapera. Mabhazi aya akatengwa nehurumende kubva kuBelarus. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti munhu mumwe chete akafa kuBinga uye mhuri dzinosvika 34 dzakanunurwa nevanobatsira vanhu munguva yenjodzi veCivil Protection Unit vari mudunhu iri kuedza kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko remafashamu iri. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa Naure Herald iro rine nyaya yekuti vanhu vari munharaunda yemupapa kumaruva ari pedyo neLimpopo Valley vatarisana nedambudziko rekushaya mochari sezvo yavanga vachishandisa yepachipatara chechikombedzi yave nemakore 2 isiri kushanda. Vanhu ava vave kumanikidzwa kuradzika hama dzavo nechimbi chimbi kana kuenda kumochari yekuchiredzi iri makiromita zana nemakumi mashanu. Muchikamu chino tinopa vatereri vestudio 7 mukana wekuti vazotaurire zviri kudzi kwemoyo wavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Ini ndinokumbirawo zvanguwo pastudio 7 kuimbira vakomana vari kunzi vakadzingwa muzanu vachinziwo vataura zvinhu zvisiri izvo. Indoda kuvaimbira zvangu kuti ndivapembedze kuti vazive kuti vari right. Ngavaende mberi nenyaya vari kuronga. Zviito zvako zvose tinozviona takangomirira tambo yezanu. Usazochema mangwana kana tasvika isu tokweva tambo yezanu. Kana tokweva tambo yezanu. Kana tokweva tambo yezanu. Zvito zvako zvose tinozviona.
Makadi pastudio 7 apo. Ndaruva mazuvano. Ndaruva mhana ndisingachabatiki apo. Zvimavoisi zvangu zvasingachapindi. Ndangondi kumhorese zvangu inini ndonzi TZX. Ndangondi kumhorese ngoma tanonoka. Ndozvawo kuti ndimunoanza kupleya maaudio evanhu. Saka ndangondi kumhorese kuti murisei.
Makadi iko pastudio 7. Vashamarari vose vestudio 7. Munotiitira zvakanaka. Munotigonera, munotipa nhau dzechokwadi. Munovhundunyura nezvimwe zvatinenge tisingazivi zvakavanzika. Tinokutendai vana vestudio 7, vashamarari nevagadziri vechirongwa, vabiki vechirongwa, ndinokutendai chaizvo. Ini ndine nyaya yanguwo yandinoda kuti ndinzwewo kuti mufunge zvenyu makwidzirwo akaitwa mafees emaform 6 nemaform 4 ekunyora is too much. Is too much nekutambura kuri kuita vanhu munyika. Is too much vanhu havana mabasa. Vari kumabasa vacho havasi kuora mari svinu. Havasi kuora mari yekuti vakwanisa kutenga kana chigodhi chehupfu chaiko 10 kg yehupfu. Havasi kukwanisa kuti vawane mari yakadaro. Hurumende yokwidza mari yemaexamination fees. Vokwidza mari yemaschool fees. Vabereki voramba vakangoti tonono kukotamisa musoro. Kudzimwe nyika kuitwe zvinhu zvakafanana izvozvo. Wai tisingakopi zvinoitwa neSouth Africa. KuSouth Africa vakakwidzirwa chinhu nyangwe ne 5 rand chaiyo chaiyo. Vanotonetsa kusvika chadzikiswa chasvika pa chakukwidzwa ne 1 rand. Vanotomhanya mustreet vanototamba kongoni vanopisa matai vanoita sei. But takangoti undunduzi. Chinotitadzisa kuti tisunge tinotamba kongonya pa office ya Minister of Education. Chii?
Kadi mkoma Jonga na mkoma Blessing Zulu. Inini ndinonzi Zhoushe, Tawanda Zhoushe. Ndinobva ndiri pachipinga apa, but ndiri kupangela zvangu ndiri pa South Africa. Inini chinhu chandoda kumbonyatsozvisisa kana government ichiti iri kuda kuzama kudzivirira chirwere checoronavirus kuti chisapinda munyika, kana kuti ngati vari kuti vakagadzirira kuti vavhara kuti chirwere chisapinda even nomaborders. Ndoda kunyatsoziva kuti nderipi border racho chairo chairo ravari kumbonyatsovhara, because izvezvi as we speak ndiri panapa pa Bedbridge and ndiri pano since morning. Hapana kana munhu one including myself inini chacho handina kana kumbotestwa zvecoronavirus zvacho. Saka chirwere chacho chiri kuti vanochivhara sei kuti chisapinda kana ivo vasiri kutesta vanhu. Ndangoona zvanhu 2 vakangogara vakagara pasi pechishedhi. I'm sure ndivo vanhu vacho vanonge vachifanira kuita izvozvo, but they are doing nothing. Hapana zvavari kuita. Saka ndoda kuziva kuti sei ivo vachiti vanochivhara sei chirwere chacho ichocho kana ivo vasingakwanisi kuti vasingatesti vanhu vacho vari kupinda munyika vacho, vanochivhara sei?
Ini ndiri kutaura ndiri muSouth Africa kuPolokwane, ndichitaurira nemaererano nemamiriro akaita nyika yedu nemapuresidendi edu. tingafa tichineta vamwe tichiti munangagwa tichiti kudii kana kudii asi hapana chatiye tichishora kana tichatiye tichirumbidza chakakosha munangagwa nachamisa ngavave mwana wemunhu umwe vave mukoma nemunukuna vakwanise kuinde kundotikumbirira sanction rakaita kuti mari yedu iinde vadzose gwe mari yedu inoita zimudhola tive nemari inoshanda munyika medu.
Ayo hanga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7. Tinokurudzira kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchititaurira zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yePalestine vaMahmoud Abbas vari kuUnited Nations uko vari kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzikurudzire kuti paitwe nhaurirano pakati pePalestine neIsrael iyo vari kupomera mhosva yekuramba ichipamba nzvimbo dzakawanda dzenyika iyi. Asi mumiriri weIsrael kuUnited Nations vaDeni Danon vati vaAbbas vari kuramba nhaurirano dziri kuda kuitwa America iri mutongi gava. Asi vaAbbas vanoti havatenderane nezviri kuda kuitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump panyaya dzenhaurirano sezvo vachiti vanotsigira Israel. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuramba mashoko ekuti hurumende yavo iri kupindira panyaya yekutongwa kwechimwe chipangamazano chavo vaRoger Stone. Vachuchisi vainge vati vaStone vatungirwe kugara mujeri kwemakore manomwe kana mapfumbamwe, asi vaTrump vachinyora padandemutande ravo reTwitter vakati ichi chainge chiri chirango chakaomarara zvikuru pachitariswa mhosva yavari kupomerwa yekutora mari kumakambani ekunze vasingabhadhare mutero kana vasinawo zvakare kunge vanyoresa. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemaprimary dzebato remaDemocrats kuNew Hampshire. Zviri kubuda pari zvino tichitarisa venhepfenyuro dzakaita seCNN vari kuti ivo vari kutarisira kuti vaBernie Sanders ndivo vakunda vanga vakatsikana zvitsitsino munguva pfupi yapera naMeya Pete Buttigieg, asi vave kuti vaSanders ndivo vari kutarisirwa kuti vange vachikunda kuNew Hampshire. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari nhengo yeMDC vazvidzairo zvidzo, tikatanga nekuvabvunza kuti kana vaSanders vahwina kudai zvinoreva here kuti ndo vachazokwikwidzana navaDonald Trump vachamiririra maRepublicans munambudzi.
Maelections emunoma akasiyana neekumusha hazvizi zvokuti kana munhu achinzi akunda wobva wafunga kuti ndatohwina. Vanomirira the final whistle kuti achahwina ndiani.
Apa munganyatsojekesa here kuti muri kuti kudii kana muchiti hazvirevi kuti ukangohwina matunhu mairi matatu watonzi ndiwo wabudirira?
Munombo zvinosiyana kuti mastates nemastates, like if I give an example yemadhemocrats nemarepublicans, kune mastates anotoziva kunzi ndeemarepublicans, kwoita mastates anoziva kunzi ndeemademocrats. Kune mastates anotozivikanwa kunzi izvo Sanders anga achitora, especially iyo state yakaita seNew Hampshire anotora nekuti chii ukoko akagara aine support kudhara. Igaro ziva kuti Kentucky istate yemarepublicans, madhemocrats haatombowesta time kuenda ikoko. California istate yemadhemocrats, marepublicans kutenda ikoko vanenge vachitongonodawo kutonzwa masimba avo.
Ko, panyaya yemari dzekutsvaga rutsigiro kana kuti yainonzi campaign finance zvinonyatsofamba zvakanaka here? Munhu azopedzisira apuwa here mari yakasviba opedzisira oita zveuori kana achinge asarudzwa kutungamira nyika yeAmerica?
Munomo vakaisa tumutemo tunoita kuti mari dzepolitics kana munhu hanzizvo awana mari yakati especially vachifungira kuti mari iyi ndeyechoko mumwe kana kuda kutengwa especially kana kuti uri leader saka kune tumutemo twakatodzino mari dzino hutsvina tsvina idzi hadzidiwe saka you have to campaign door to door saka uchizoona munhu achizotambura
avo vangu vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari nhengo yemdc vazvidzairuridzo vari parunare kuohio muno muamerica Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tiri kutarisa rufu rwemuimbi aive nemukurumbira zvikuru pasi rose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo. Shabalala uyo ainge ave nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa akashaya muSouth Africa nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. Chikwata chake cheLady Smith Black Mambazo chakapiwa mubayiro yepamusorosoro munyaya dzemimhanzi kana kuti maGrammy Awards kanokwana kashanu. Kambo kechikwata ichi Swing Low Sweet Chariot ako kakaimbwa pamakwikwi eWorld Cup yemuna 1995 kakasvika pachidano chegumi neshanu panziyo dzakapisa zvikuru muBritain kana kuti maBritish Charts. Pari zvino chikwata cheLady Smith Black Mambazo chiri kushanya muAmerica uye chinoti charwadzikana zvikuru nerufu urwu. Chichinyora padande mutande racho reTwitter, chikwata ichi chati charasikirwa nemudzidzisi uye baba vaive nemoyo munyoro. Chatiwo mimhanzi yake ichararama nekusingapere mumoyo yemamiriyoni nemamiriyoni evanhu pasi rose. Hurumende yeSouth Africa yatumirawo mashoko enyaradzo kumuri yavaShabalala. Shabalala akaberekwa muna 1941. Anoti chido chake chaive chekuva chiremba kana mudzidzisi, asi izvi zvakakona ng'anga murapwa achida sezvo baba vake vakabva vashaya ave nemakore gumi nemaviri zvakapa kuti asiyire chikoro panzira. Akabva avamba rwendo rwekuimba mumaraini nevamwe vana vechidiki kusvika azoumbawo chikwata chake cheLady Smith Black Mambazo kuKwaZulu-Natal. Chikwata ichi chinoimba nziyo dzechiZulu uye isicakamia. Mambazo zvinoreva kuti demo. Chikwata ichi chakabuda paradio muna 1970 zvakapa kuti chibva chatanga kuwana mukana wekutsikisa nziyo muna 1973 apo chakaburitsa damba refu rinonzi Amabuto. Asi mbiri pasi rose yakanyatsotanga apo chikwata ichi chakaita mushandira pamwe naPaul Simon muimbi wekuAmerica muna 1986 padamba refu rake rinonzi Graceland pane kambo kanonzi Homeless uye kamwe kanonzi Diamonds on the Soles of Your Shoes.
She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes.
Muna 1987, Shabalala, Miriam Makeba, Paul Simon na Ray Phiri vakaridza muHarare vachitsigira Paul Simon apo aishambadza dambare furake Graceland. Chikwata cheLady Smith Black Mambazo chakawana mukana wekubuda pazvirongwa zvakaita se Broadway uye Tonight Show. Muna 1993 apo vaNelson Mandela vakapiwa mubairo weNobel Peace Prize uye pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika yeSouth Africa mutema wekutanga. Muna 1994 chikwata ichi chakawana mukana wekuridza pamagungano aya. Lady Smith Black Mambazo yakaimbawo nziyo namushakabvu Oliver Mutukudzi. Kamwe kambo kavakaimba vose kakavandudzwa ndi Neria.
Uzaore moyo kaNeria, Mwari anewe. Uzaore moyo kaNeria, Mwari anewe. Mwari anewe kaNeria, Mwari anewe. Season seven.
Letuku Music avo vari kuchengetedza nhaka yamushakabvu Oliver Mutukudzi vanotiwo varwadziwa zvikuru nerufu urwu. Vatumira mashoko aya padande mutande ravo reFacebook. Mutukudzi naShabalala vakatanga kuzivana muna 1978 uye vainge vari vanasawira vakatsikisawo kamwe kambo vose kanonzi
Hello my baby.
Hello my love. Hello my love. Hello my love. Hello my love.
Hello my love.
Hello
my
love.
Hello
my
love.
Hello my love.
Chikwata cheLady Smith Black Mambazo chakaimbawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Stevie Wonder naDolly Parton. VaMandela vakati chikwata ichi chaive vaamiriri veSouth Africa munyaya dzetsika dzenyika iyi. Rufu urwu rwauya apo South Africa iri kucherechedza makore makumi matatu vaMandela vaburitswa mujeri. Asi nenyaya yekusanzwa zvakanaka, Shabalala ainga amira zvekuimba asi vana vake vanomwe vari muchikwata ichi. Muna 2002 mudzimai waShabalala Nelly uyo aiva mufundisi akapfurwa akafa kuDurban. Shabalala akakuvara achimhanyisa Mboneni Mudhungwe uyo ainga apfura mudzimai wake. Mudhungwe akazotongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwose.
Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inau zvakare. Hurumende yowedzera zvakare mutengo wehupfu nemadhora makumi maviri. Vamwe varayiridzi vokundikana kunonyoresa kuti vari pabasa sezviri kudiwa nehurumende. Mafashamu emvura oraya munhu mumwe chete kuBinga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
So who is he called?